maite zvachoto ndinona rwendo rwamunangagwa kuti kukuendawo haidi kuti varipo pane vakawanda vane vane nyika dzimwe dziripowo idzodzo kungonyingirirawo kuti tiitwe zvinoitwa mapatwa zvaitwa paipai tichiitwa makoloni ndo zvataakuitwa iye zvido kuti tinoenda tinopihwa zvikwereti topihwa zvikwereti zviya hatizvikwanisi kuzvidzosa pane vamwe hakuti zvo iye zvino pane Madagascar yakapihwa kana 50 million asi vanoidzosa here handizivi
vambofana tiri kuona kuti nyika dzakawanda dzemuafrica dziri kusimudzirana kuchidyidzana kwadzo nechina imi muchiti izvo ukama hwacho hunenge husina kumira zvakanaka
hauna kutombomira zvakanaka yatove koloni yekuti izvo tiri kuenda tichipiwa zvanzi togadzisei airport tinogadzisei nzira marodhi tinogadzisei zvikwereti izvikaizvi vekunyika izvozvo vanozviziva here kuti zvikwereti
nyika dzekumawirira vambofana dziri kushushikana nemaitiro echina zvikuru makweretesero ainoita mari kunyika dzichiri kusimukira chaizvo chaizvo zviri kupa kuti nyika dzichemecheme chii dziri kufara here kana kuti dziri kushungurudzika neukama hweafrica nechina
handizivi zvinoitika vachoto because kana taadesperate that manje yekuti tinenge tichienda kune china kune mabhizinesi taibopiwa yange iri unfair asi tikaenda kune china vakatorerwa kuafghanistan or pakistan airport yakatorwa airport yakanzi iyi chikwereti tatora asi vainzi takubatsirai vanozviziva here vanhu vezimbabwe saka tinenge tichida kuti vanhu vezimbabwe vaziva kuti rubatsirwo rwatiri kuzi tiri kupihwa zvinenge zviri zvikwereti takatadza court of Sri Lanka yakatorwa yakaiswa maship echina akatorwa saka iye zvino tinenge ichiti tiri kubatsirwa here kana kuti tiri kungovharwa-vharwa kuzi tiri kukupai mari tiri kupai mari
vambofanira ndokubatai muromo semaonero emimi zvii zvingaitwe nenyanzvi munyaya dzehupfumi dzemuafrica kuitira kuti upfumi hwavo
china mapurezidendi edu ari kuchina uko ngavaende vachiziva kuti vari kuda maequal africa beijing here kana kuti vanoda kuti africa ive another colony yeafrica ngavaende kusaenda kuti tiri kuda kuti tapihwa zvikwereti kozi munhu akapihwa zvikwereti ka unobva uchibva ikoko uchindaane mari uchipiwa masutu kwai ndaane upfumi munhu weye kana akuda masutu ake iwaka unobva usita kana hembe 1 uri mhesve saka africa ngaivewo vanhu vanohunjere mukati